Bato rinopikisa Residents Coalition for Change nasi ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubhindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubhindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeTRC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrookdale Fugari Open Space kubhindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi chimbi. Magistrate Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neTRC ichiti inzwikwe nechimbi chimbi izonzwikwa mangwana iwo musangano wacho uchifanira kuitwa nhasi. Asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTRC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reTRC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reTRC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANU PF.
ZANU iri kutamuchichu, ZANU iri kuhlava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu. Kubva kuchikombedzi vakaramba kutiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita, mutodo wakaridza kuti vanhu vakata rezisti vanhu veZANU. So zviri kuitika zvinongori mucherechedzo wekuti ZANU PF iri kuhlava chamisa. Asi regai tauri nditi inini, nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vakaadhiresa marali, ZANU ikamisa tripuchitaisata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo, marali iwanotidhirisawo tandiwanovhota. Vana veZimbabwe musi wa23 wasvika vanongonovhotera vachamisa.
Asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANU PF haiudze mapurisa zvekuita.
Ndifunga muziri wangu ndekuti vetarapi inongoribobasa seinstitution yakazvimisira. Ndina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoita mapurisa zvekuita vanofanira kunge vachiita vataravo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti TRC yairamba ichichinja-chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipe nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.